Kwambere ZANU-PF. Nekubatana na President Emmerson Ramudzo Mnangagwa.
Vachitaura pamusangano wavaitana vatsigiri veZANU-PF muMbare, vachiwenga vati vanhu vazhinji muMbare vari kugara vakamanikidzana mudzimba dzakasakara uye dzisina mvura yakachena. Vachiwenga vati hurumende neurongwa hwekuputsa dzimba idzi dzovakwa zvinoyevedza zvavati zvichaita kuti musha weMbare udadise, kwete kuti uzivikanwe nenyaya yetsvina iyo yakakonzera zvirwere zvakaita sekorera netyphoid.
Ino MBare ndo makatangira vanhu vose vangadai vanhasi vari kuna namawand president kana kuna naborodel. Taakuzoivaka ndo yatiri kutanga kuvaka muno muHarare MBare, kuti avo vakange vamboenda kuborodel, vakange vaenda kumawand president, vati ndaakudzokera kwandakabva. Ichanaka uye zveichanaka. Musika uyu uchashayikwa kuti pakambenge paine pakaita zvapakaita izvi. Mafurata amuri kuona yamuchaashaya muchaapanga, tichangosiya chete dzimba apo nepapo dzekuti dzigova hisitiri yevana vachazoberekwa kuti ndozvakangoita nzvimbo yedu izvi. Saka pakuvaka patinenge pachiitwa ipapo pamaster plan, hapana anobviswa. Tinotanga tavaka, tobisa vanhu, toisa pakanaka, tokanya hapa. Toye tovaka, topwanya hapo. Kana taakugadzira pasi yaso, tinogadzira mashelta ekuti vanhu vedu vaseenzere makanaka, tovabvisa apo tichivaisa makanaka mavanenge vachiseenza vakangofananawo sevari kufektori.
Vadzokorodza zvakare nyaya yavo yokuti vagari vasabhadhare mari dzemitero kukanzuru, vachipomera kanzuru mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka. Vachiwenga vati nekuda kwekuti kanzuro yeHarare iyo inotungamirwa neMDCT iri kutadza kufambisa basa zvakanaka, ivo sehurumende vakatora danho rekuti migwagwa igadziriswe nehurumende uye ichange isingashande nekanzuro mukugadzirisa migwagwa iyi.
Iwo ese zvayo mugwagwa iri muno, tapaiko zvino kuMinistry of Local Government, Ministry of Transport nekunga muri kuona kune mamwe kuti vatanga kuuya. Takati totanga zvino kuchigadzira migwagwa yedu isu sehurumende, zvekanzuru zvatipedza, zvatinesa. Saka mukaona mugwagwa ichigadzirwa mumastriti muchiiswa malai, haisi kanzuru iripo, ihurumende yavamunangaa.
Mutungamiri werimwe boka reMDCT vaNelson Chamisa vakaudza vatsigiri vavo nechitatu kuti makanzuro avo ari kutadza kushanda zvakanaka, nechikonzero chekuti hurumende iri kunyanya kupindira mafambisirwo anoitwa basa mumakanzuro anotungamirirwa nebato ravo. Zvichakadai, vachiwenga vakurudzira vanhu vanga vari pamusangano uyu kuti vavhotere ZANU-PF, vachiti ndiyo yega inokwanisa kuita kuti upfumi hwenyika husimukire.
Avo vanga vachinyepa moziya kuti munyepi nemutauri wechokwadi ndoupi. Gumbo ratatakasimudza muna November rimwe riri pasi paitwa Restore Legacy. Musi wa30 ndopatinoisa gumbo repiri pasi, ndopatinenge taita fulfill Restore Legacy.
Vakurudziro vakahwina nevakakundwa musarudzo dzemapuraimari mubato ravo kuti vashande pamwe chete mukutsvaga rutsigiro, vachiti makakatanwa evanhu ava ari kudzozera shure nyaya yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wa30 Chikunguru. ZANU-PF iri kumirirwa navatenda ifavanhu musarudzo yemumiriri weMbare, uko MDCT ichimirirwa namuzvare Pascalina Takaimbisa, kusanganisirawo vaEvaristo Tarovinga veNational Constitutional Assembly, vaFriday Muleya vePeople's Rainbow Coalition navaJohani Kunduwana veBuild Zimbabwe Alliance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.